manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechina nyamavhuvhu 17 2017. Makateerera ku Studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Saka pautemo chaito chaito vamaimugadi vanofanira kudzoka muzimbabwe vokwanisa kutongwa muno.
Gweta remusikana anonzi akarohwa naamai Grace Mugabe rinoti musikana uyu akaramba kupiwa mari yekuti nyaya iyi isaende kumatare edzimosva achiti anoda kuti matare azive nyaya yacho. Vatsigiri vemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ava vari kurwara kuSouth Africa vovanamatira muHarare. Vanhu vekumasvingo vepesana panyaya yekuti amai Shivai Mahofa voitwa igamba renyika here kana kuti kwete. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gweta riri kumirira musikana anonzi akarohwa naamai Grace Mugabe vaGary Nail vaudza Studio 7 nhasi kuti vanhu vaimirira amai Mugabe ava vasina kudongwa nemazita vakaedza kuti musikana uyu Gabriela Angel areve mari yaanoda kuti nyaya iyi isaende kumatare. Asi vaNail vati Gabriela akaramba achiti anoda kuti mhosva iyi itongwe nekuti chaari kuda haisi mari asi kuti nyaya itongwe nyakupara mhosva arangwe. Amai Mugabe vari kupomerwa mhosva yekurova zvakaipisisa muzvare Gabriela uyo ainge ari muhotera muSouth Africa nevanakomana vavo vaviri Chatunga Bellarmine naRobert Jr. VaNeil vatiwo kana hurumende yeSouth Africa ikati amai Mugabe varegererwe semunyarikani kana kuti kupiwa diplomatic immunity vachaenda kudare repamusoro kuti vasabvumidzwe kubuda munyika. Muzinda weZimbabwe unonzi wakatendesa chikumbiro chekuti amai Mugabe vabatwe semunyarikani. VaNeil vati vachine chivimbo chekuti amai Mugabe vachamiswa pamberi pematare edzimosva uye vativo amai Mugabe avakwanise kubatwa semunyarikani. Mutauriri wemapurisa muSouth Africa Brigadier Vish Naidu vaudzawo Studio 7 nhasi kuti semapurisa vambomira kuferefeta nyaya iyi kusvika vanzwa chikumbiro chaamai Mugabe chekuti vabatwe semunyarikani. Pavabvunzwa neStudio 7 kuti koiva amai Mugabe vari kuti kudii pakupikisa mhosva iyi, vaNaidu vati amai Mugabe havana kana umbowo kana mashoko avapa kumapurisa kusvika pari zvino sezvo vasina kuenda kukamba kwavainge vakamirirwa. Mamwe magweta anoti amai Mugabe vanokwanisa kubatwa semunyarikani asi vamwe vachipikisa izvi. Blessing Zulu weStudio 7 abvunzawo muzvinafundo munyaya dzemutemo vachitungamira bato reNCA vaLove More Maduku kuti semaziviro avo mutemo unofamba sei panyaya iyi.
Tingati mutemo wezvediplomatic immunity unoitwa pasi peinonzi international law. International law haisi mutemo wenyika 1, ingori zvinoti nyika dzakaungana zvinhu zvadzinotevedza zvadzinoti izvi ndo zvatingaita izvi. Saka tikatarisa zvinoitwa nenyika inozi diplomatic immunity iri paviri. Yekutanga yacho inopuwa munhu anenge achiita basa rehurumende yake, muchirungu vanoiti functional immunity. Function yako zvauri kuita izvozvo se uri ambassador, uri president, uri minister, uri army commander, urichi, ukapinda mune imwe nyika une chigaro chako ichocho wafambira basa iroro rekunyika kwako asi kuchiriita uri kune imwe nyika unotozwi izvozvo haungadzi ubatwe nemhosva nezvauri kuita. Yechipiri yacho diplomatic immunity inonzi personal immunity. Inopiwa munhu kwete nezvaaita asine chigaro chaari. Inonyanyozikanwa kupiwa ambassador enyika anenge ari munyika iyoyo. Izvezvi zvaakupfuurira kuenda kumhuri yeambassador, nyanyobata mudzimai kana murume waambassador. Ivava vari vaviri, ambassador nemukadzi wake, deputy ambassador nemudzimai wake ane murume wake, neumwewo kanzu vane zvigaro zvepamusoro vari muembassy nemudzimai kana nemurume wavo. Ivava vanopiwa in addition kune inonzi functional immunity, yekuti chero chawaita hazvinei kuti inoita mhosva munyika iyoyo, unongoregedzwa kana nyika iyoyo yaona kuti zvavaita zvazopfuuridza. Vane zvinhu zviri zvavanokwanisa kuita. Chekutanga, vanokwanisa kutongo kuti chibuda munomu kukudhipota kuti aiyoneta kuti hachakudi munomu chakuita munhu asingachadiwi munyika iyoyo. Chipiri ndechekuti vanokwanisa kuti muzvisa adiritira vakudikeyatoeaa vozokusunga ipapo.
Asi tochitarisa pamhosva iyi, zvinenge zvoreva here kuti kana kuti vakapuwa diplomatic immunity havacharipe munhu wavari kupomerwa mhosva yekuti vakarovawo?
Kana vapiwa diplomatic immunity, zvinenge zvaakutaura kuti matare ekusouth africa haachakwanisi kutonga nyaya yavo ikoko, kunze kwekunge ivo south africa nezimbabwe vawirirana kuti zviitike. Zvinenge zvaakukufunga kuti vanofanira kunge vakuzotongwa munyika yavo yavari, nekuti munyika yavari havana immunity. No, muzimbabwe havana immunity yavanayo. Immunity muzimbabwe munomu ingorina president chete. Saka pamutemo chaipo chaipo vamai mugabe vanofanira kudzoka muzimbabwe vokwanisa kutongwa muno nemhosva yavakapara kusouth africa, nekuti inotokanganisa yakaitirwa kusouth africa kasi ine effect inokanganisira nyika muno, vanofanira kutongwa muno.
Muzvinafundo munyaya dzemutemo vachitungamira bato reNCA Valavumo Maduku vanga vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Vamwe vatsigiri vezano PF vari kudivi remumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa, avo vari kurwara vari muchipatara chekusouth africa, vasangana muHarare nhasi vachivanamatira pedyo nemuzinda webato ravo rezano PF. Panga paine kufungidzirwa kuti vakaisirwa muchetura kumusangano wezano PF kugwanda nemusi wemugovera wapfuura. Asi gurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaChristopher Mushowe vanoti aya manyepo, vana chiremba vavo vanoti vakadya chikafu chainge chagarisa. Ngatinzwei mufundisi God Knows Nelson veRoyal Family Church vachinamatira vamunangagwa muHarare.
Vice President Munangagwa, vahavasi kuva zvakanaka. Isu tinoziva kuti kune vanorapa ugwere, asi unopodza ndiMwari. Zvino kana Mwari achipodza, unopodza kana kuti amukumbira. Tine kurevesa, taziva kuti politics dzinoitiwa kana tatanga Mwari atitendera. Taziva kuti kutukana kakuriko kana tiri vapenyu Mwari ati paupenyu. Kana Mwari vasina kutirangarira, hapana izvozvo zvinogona kuitika. Taudziwa kuti kune vamwe vari murodzi, asi tikafunga kuti zvakanaka kuti tiwane zvatinoita takavamirira. Pari zvino ndichakumbira kuti pane vafundisi vatanga tinavo vati varizotijoina sekuti joina kunoita avo vari kusvikavo. Chandaa ndichakumbira ndechekuti kana pane vafundisi vacho varipo, hatinei nekuti chechi ndeipi. Kana uchiziva kuti kuna Mwari kudenga, uyai mutikumbirire, nekuti hatizivi kuti anohukwana Mwari wacho ndiani. Ndine urombo kune vanga vakatarisira kuti nhasi zuva rekutukwa kwevanhu vaabodo, nhasi zuva rekuti tirangarirwe naMwari. Kana uri kwaari wanga achitarisira kuti uchatukwa, ucharehwa kukanganisa kwake, ucharehwa madhimoni akamugara anovhiringidza vanhu, hatitauri izvozvo pano izvi. Tinotaura zvekwaMwari.
Mufundisi God Knows Nelson veRoyal Family Church vachinamatira vamunangagwa muHarare. Mudunhu remasvingo munonzi maita kusawirirana kukuru nedanho rakatorwa nepolitbiro yezanupf rekupa ruremekedzo rwegamba kugurukota runoona nezvedunhu iri amaishuvai mahofa avakashaya nemusi wemuvhuro. Mutoro wedu wenhau Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vagari vekwaGutu nemudhorobha remasvingo vanoti amai mahofa avo vakashaya musi wemuvhuro vange vasingakodzeri kuti vavigwe panzvimbo yemagamba enyika kuHarare nenyaya yekuti vaikurudzira mhizhonga yezvematongero enyika mudunhu iri. Vanhu vataura nestudio 7 vanoti kunyange hazvo amai mahofa vakamiramira vachibatsira varwi veresungunuko munguva yehondo yechimurenga vari chimbwido uye vakazoshandira nyika yavo nekuzvitonga kuzere, mhosva dzavari kupomerwa dzekushungurudza vanhu avo vaiva nemaonero akasiyana neavo pane zvematongero enyika zvinoita kuti vasakodzere. Amai mahofa avo vakaita nguva huru vari nhengo yeparamendi kuGutu South vanopomerwa mhosva yekutuma vechidiki vezanupf kurova pamwe nekuuraya mapato anopikisa maGutu nenzvimbo dzakatenderedza. Vakambopomerwa mhosva yekutuma vana vavo nevatsigiri kuponda murwere sungunuko vaAmos Maseva, izvo zvakazoita kuti mwana wavo Ben Junior Mahofa atongerwe makore mana mujeri nemutongi wedare repamusoro vaOnas Omar J muna chikunguru mugore ra2006. VaSilas Gono vanobva kwamajata kwachiwara kumusha kwemusvakabvu ndomumwe ane mafungiro akadai.
Isu sevanhu vekuGutu South hationi vakakodzera kuitwa gamba guru renyika. Chekutanga ndechekuti mai mahofa pavakaita MP kwedu Gutu South hapana development yavakatunzira, migwagwa yakashata. Chechipiri ndechekuti vaiti munhu anoda kuvakwikwidza kana anofunga zvakasiyana nezvavo vaituma vanhu vorova.
VaJefferson Chitando mutauriri webato reNPP vari mugaro wemasvingo vanoti vanhu vakasangana nemhirizhonga yaikonzerwa namai mahofa mudunhu rose remasvingo havasi kufara kuti varadzikwe munzvimbo yemagamba. Mai mahofa vaizikapwa nezita rekuti chikoforo mudunhu remasvingo nenyaya yavo yekushandisa chisimba nemhirizhonga pane zvematongero enyika. Asi vamwe vatsigiri vezanupf vakaita samai Elizabeth Svinurai vanoti mai mahofa igamba chairo renyika.
Ndinoona sezvakakodzera nokuti mai mahofa ose munhu wemukadzi vaimiramira vachikurudzirawo isu madzimai echidiki ebato rezanupf kuti titoo zvemubato yemaoko especially kunoku kwaGutu vakatinyatsotisimudzira.
Vanoenda tisungano mumwe wechidiki wezanupf vakatendana naamai Svinurai vachiti amai mahofa vakashandira nyika zvakasimba upenyu hwavo hwose. Asi vemapato anopikisa vanoti nzvimbo yemagamba yangova nzvimbo inovigwa matsotsi nemhonti, vachiti magamba chaiwo anonyimwa ruremekedzo nekuti vanenge vapikisa pfungwa dzezanupf. Asi vachitaurira pazororo remagamba richangopfuura, mutungamiriri wezanupf Robert Mugabe vakati vanopikisa ava vangavigwe pamarinda eHeroes Acre nekuti vari kupa kuti nyika itemerwe zvirango nevekunze.
Togomira panapa tichiti ataitei chimbofungai kuti vakuru vemudc vakashaya nokuti zvinge zvonzi isaya muisiyeiwo paHeroes Acre nokuti akavamba mdc vakavamba mdc kareko. Ndikati tinomuisa pano chigomuchema tichiti akaitei.
Sachigaro wezanupf masvingo vaezra chadzamira vaudza vatori venharo kuti mutumbi waamai mahofa ucharara mumba mavo nhasi kurodhin vozoendeswa kumba yavo yekwamupandawana kwaGutu mangwana, uko kuchapuwa vagari mukana wokuonekana navo kekupedzisira panhandare yebhora yepamakombo vozoendeswa kuHarare. Ndakamirira studio 7 kumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Gurukota runoona nezvekushanyirwa kwenyika vaWalter Muzembi vari kukurudzira vatori venhau kuti vanyore nyaya dzakanaka nezveZimbabwe, asi venhau ava vavaudza kuti hurumende ndiyo inofanira kubvisa mitemo inodzikirira vatori venhau. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wekuti bazi ravo ringashandisei nevatori venhau mukushambadza Zimbabwe, vaMuzembi vati vatori venhau vanonyora nekutepfenyura zvavanoda uye izvi zvinoratidza kuti vakasununguka pakuita basa ravo. Vati kunze kwekunyora zvakaipa pamusoro pehurumende nenyika, vatori venhau vanofanirawo kunyora zvinosimudzira chimiro chenyika. VaMuzembi vati kunyange hazvo paine zvimwe zvisina kunaka munyika, vatori venhau vanofanira kunyora nhau dzinoyananisa vanhu. Izvo zvinoita kuti vekunze vayamure pamwe nekuuya kuzoshanya nekuita mabhizimisi muno.
tikayana nisana ishutega mukati menyika zviri nyore kune vaya vanoda kuuya vanotiona vari kunze nokuti vanenge vachiti apa pamba panoshanyika nokuti vanhu vanogara pamba apa varwe saka tangatichitarisa zvakasiyana siyana zvinoda kunge zvichiitwa kuti tisvike ipapo tibve patiri yezvino tisvike paZimbabwe inoyemurwa nedzimwe nyika ine hunhu.
Pavabvunzwa kuti Zimbabwe ingashambadzwa sei ipo paine kupokana muhurumende zvikuru pamitemo yakaita sema roadblocks nemitemo yekuendesa upfumi kuvatema kupopotedzana pakati pemakurukota ehurumende nezvimwe, vamuzembe vati zvakakoshawo kuti vapepeti venhau vadzidzise makurukota aya kuti zvaari kuita hazvina kunaka.
Naiwa kungofundisana nyaya yekufunda haiperi. Ine newo ndiri kufunda kubva kwavari zvamabaza avo. Isuwo zvedu zvebazi redu kungoramba uchivapa maonere tinoita isusu. Ipapo ndopanotanga nyaya yekuti unofanira kunge wakatosimba kuti vamwe vakunzwisise nguva dzese dzese zvaunenge uchitaura nokuonda pauri nokuonda kuinda.
Mupepeti wenhau webepa reThe Observer vaBarnabas Tondyana vaudza Studio 7 kuti zvinonetsa kunyora zvakanaka pamusoro peZimbabwe nekuti zvinhu zvese zvaparara uye vatungamiri vacho havana hanya nevanhu.
Ukatarisa munyika yacho utasa zvinhu zvese zviri kuondomoka, vanhu vapedzera kuita mavhenda, mabasa hakusisina. Iyo vanhu vaondotsa munyika yacho varuda futi kupinda muhurumende muna 2018. Varuda futi kuti vapiwe dzimwe 5 years kuti vagondonge nyika kupfuura pairi apa kwesvika papi.
Vanoona nezvekufambiswa kwebasa musangano rinomirira vapepeti vakuru venhau reZimbabwe National Editors Forum vanjaulo Ncube vaudza Studio 7 kuti havabvumirani navamuzembi kuti vatori venhau vanoshanda vakasununguka munyika. Vati vatori venhau vanoshungurudzwa nehurumende nguva zhinji. Vamuzembi vati nyaya yezvematongerwo enyika ndiyo yavaibvunzwa kunyika dzese makumi masere uko vakaenda vachitsvaga rutsigiro apo vaida chigaro chemunyori mukuru wesangano reUnited Nations World Tourism Organization. Vati zvakakosha kuti vatori venhau vaburitse dzimwe nyaya dzezvakanaka zvinoitika munyika kwete kungoburitsa nyaya dzekupopotedzana kana kupokana munyaya dzematongerwo enyika. Vatiwo hurumende inofanira kupa bazi ravo mari yakawanda kuti rishambadze nyika kunze vachiti pari zvino mari yavari kuwana ishoma zvakanyanya. Bazi rezvekushanyirwa kwenyika rakapiwa mari iri pasi pechidimbu chimwe kubva muzana chebudget rese renyika. Ndakamirira Studio 7 Marare, ndini Ivan Chifera.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kuvigwa kwevanhu vakawanda mugomba rimwe chete vakashaya muSierra Leone mutsaona yekuondomoka kwegomo pamwe nemafashamu emvura uko kwakaitika kutanga kwesvondo rino kuri kutanga nhasi, apo vakuru vakuru vari kutyira kuti vamwe vanhu vakawanda vanogona kufa uye zvivakwa zvinogona kuparadzwa. Uwandu hwevanhu vafa mutsaona iyi hwakwira kusvika kumazana matatu, chikamu chimwe chete cheuwandu uhu vari vana vaduku. Dare redzimhosva muHong Kong ratongera kugara mujeri varume vechidiki vaviri vanotungamira chikwata chinorwira kutsa ruzhinji, chiitiko chinogona kutyirwa kuti chinodzosera nyaya dzekodzero dzevanhu pasi peutongi hwechina. Nyaya yemudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe yekunzi vakarova zvakaipisisa mumusikana wemakore makumi maviri avakawana ari mune imwe hotera muSouth Africa nevanakomana vavo yasimudza mitauro yakawanda pamadande mutande munepfenyuro pamwe nemumapepa nhau. Pamusoro pezvo nyaya iyi inonzi yasiyawo ukama hweSouth Africa neZimbabwe husina kumira zvakanaka sezvo ruzhinji rwevanhu munyika mbiri idzi vari kuti amai Mugabe vanofanirwa kumiswa pamberi pematare edzimhosva vachitongwa nenyaya iyi. Asi pane mashoko ari kubuda anoti hurumende yeZimbabwe kuburikidza nemuzinda wayo muSouth Africa pamwe nemagweta emudzimai wemutungamiri wenyika vakatoisa chikumbiro chekuti amai Mugabe vasamiswa pamberi pematare edzimhosva echiti vanofanira kuchengetedzwa nemutemo unochengetedza vanyarikani vanenge vabva kune dzimwe nyika kana kuti diplomatic immunity sezvo vari mudzimai wemutungamiri wenyika. Asi onyanzvi mune zvemitemo dzinoti amai Mugabe havakwanise kuchengetedzwa nemutemo uyu sezvo vakanga vasiri pabasa rehurumende pavakapinda muSouth Africa vachinopara mhaka iyi. Amai Mugabe vanonzi vakaenda kunyika iyi kunorapwa gumbo ravakatsikwa nemotokari inotakura mutungamiri wenyika mwedzi wapera panhandare yendege muHarare. Amai Mugabe vari kutarisirwawo kupinda mumusangano wemadzimai vatungamiri venyika dzemusadik uyo uri kutarisirwa kuitwa nemusi wemugovera muSouth Africa. VaMugabe vanonzi vatovewo muSouth Africa vakamirira musangano wesadik uyu, asi vamwe vanofungidzira kuti pavakamirira musangano wesadik uyu vaMugabe vachanga vachiedzawo kunundura mudzimai wavo kubva muchinyadzo chakadai. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutauriri weMDCT uye vari Gweta vaObert Gutu pamwe nasachigaro weZANU PF kuUK vaNick Mangwana. Tatanga nekubvunza vaGutu kuti vanoona sei nezvedanho rehurumende rekuedza kunonora mudzimai wemutungamiri wenyika iri.
Jonga, isu tinohwa kushushikana zvakanyanya, tinohwa kubatikana tichiwazve kusvoda kunyara kukuru kwazvo kuti First Lady vedu, First Lady veZimbabwe, voenda kuJohannesburg kuSouth Africa, voneita jambanja pahotera, vorakasha mwanasikana ane makore makumi maviri, kunga achatsemurwa musoro, zvoshamika ndezvekuti zvinombofamba sei kuti mudzimai waPresident wedu anofanira kunge iye ari munhu ane hunhu, ane inonzi pachirungu iya decorum, nedignity, neuremu neudzamu. Orashika pfungwa kudaro, zvinonyadzisa. Hazvina kana matauriro nanhasi ini tichiri kutorohwa nehana kuti zvakaitika izvi rinenge paiskopo Jonga. Zvinotonetsa kuti tinatsozvihwisisa kuti zvakambofamba sei kuti vanga vapindwa nei amai Grace Mugabe. Zvinonyadzisa zvikadii.
VaMangwana, maonero enyuwo pamwe nemashoko ari kutaurwa navaGutu.
VaGutu vanakibwa vedu. Zvinonetsa ndechekudai nechekuti vaGutu Gweta mari yavo yavanorarama nayo ndiye kumiririra vanopomegwa nyaya. Vamwe vanopomegwa nyaya vanenge vasina mhosva, vamwe vanenge vane mhosva. Zvino panyaya tiri kudhira nayo panapa tine one side ratakanzwa riri kunzi Magweta ati, mukunzwa zvotaura vaGutu. VaGutu vari kutiwo kana Magweta aya akati saka ndizvo zvakatoitika, mapurisa akati kana ndo zvakazvino zvakatoitika. Ini hangu chandinoziva ndechekuti ndakanga ndisipo, vaGutu vanga vasipo, vanonyoranyora vanga vasipo papa hotera apa. Saka nyatsoitika hatizivi. Saka hatingati First Lady vakadai, 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 vakadai. Kana tichida kutaura tinogona kuti kana zvinonzi mai Mugabe vakaita zviri zvechokwadi, zvinoreva zvakati zvakati. Apa tiri kuratidza kuti munhoroonde yedu tiri kushanda nekufungidzira yekuti let's assume it's true, then thought. Kwete kuti mai Mugabe vazonyadzisa, mai Mugabe vazorere, aizve. Ndo patinozoti mukuona here kuti nyangwe kunga vasina kuzoshandisa diplomatic immunity, havana kana fenhinge yavanozowana apa, hapana kana justice yavanowanaya. Nokuti mupfungwa nemutangariro dzanhingi nanhingi nanhingi iyi mosva vatoparai. Asi kana tichienda nekuenzanisa neinonzi fairness, hatidero. Munhu wese ari innocent until proven guilty.
VaGutu, hanzi mhosva kuti ibatire pamunhu hunge yatongwa kana isati chipomerwa. Pindurai tinzwe.
Jonga, ndoda kuti Nick nevateereri vazive kuti pamutemo pane yainonzi muchirungu prima facie case. Prima facie case ndeya zvinoreva kuti pamafacts atoripo zvatotaridza kuti pane nyaya yekuti amai ava, amai Mugabe, vanofanira kunge vachitongwa vozopavo rutivi rwenyaya yavo. Hatina kuti isu vapatwa nemhosva, aiwa, tiri kuti nyaya iripo itori prima facie case. Chatisingadi chete ndechekuti ngavasada kunzvenga kana kutiza kuti vasatongwa. Apa ndiri kuona vari kumira mira hanzi hurumende nemagweta avo vari kuita diplomatic immunity argument. Ini seGweta ndoda kuti vateereri vazive kuti havafi vakahwina argument iyoyo kusvikira zuva rabuda kuwest ravira kuEast, nenyaya yekuti fambiro yavakaita kuSouth Africa yanga isiri official government business one. Iwo havasiri an official government person two. Uyezve pafomu ravakafila vachipinda muSouth Africa, vamwe tatova nemikana yekuriona, vakadeclare iwo kuti yanga iri muchirungu inonzi a private visit.
VaMangwana, tichitarisawo iro divi rekuve mudzimai wemutungamiri wenyika, vangaonekwa here vachimira mudare sezviri kutaurwa navaGutu?
VaGutu chavaita problem yavo ndeyekuti varikutarisa zvinhu from what we would call a completely legalistic way. Handiti munoona nyaya vakaitarira from a purely legalistic way, vanoita nguva rutaura zvinhu nemusoro, asi vakaitambanudza mune yatinoti context, voti pfungwa dzavo dzibve mumatomo avaisa kudzimanikaya, vodzibvisa imomo dzotitambanukei mbichana, vachaona kuti no, zvavari kutaura izvozvo izvo hazvisi kuzoitika. Panyaya yekuti haingori nyaya yekuti mwana akarohwa asina zvaita here, kana kuti vanhu vakagwa here, nokuti ka 20 year old munhu mukuru vakadzivavira vakukuruzana PF from 18 angati wa Women's League. Saka hongu vanhu tingada kuziva zvakadai zvakadai, tingada kuti zvinhu zvidai zvidai zvidai, asi chaitika ndechekuti mai Mugabe muziva kwangu first spouse ya president pa program varipo. Saka ndizvozvo
ndokumbira kumbopindawo munyaya
vagutupinda itai dimu.
Jonga, nyaya yekungoti munhu akanoripota kumapurisa iye Gabriela Angels mwana uyu ane makore makumi maviri nemapikicha akabudisa achitaridza kurakashwa kaakaitwa namayava, iyoyo ndo inotonzi pamutemo iprima facie case.
Vamangwana, mungaona here paine mukana weyatingati out of court settlement kuti vataurirane kunze vasina kupinda mumatare?
The most important thing panyaya iyi, ukama huri pakati peZimbabwe neSouth Africa ndozvichaita kuti hamusi kuzoona mai Mugabe vakamira mubhokisi muSouth Africa vachichuchiswa. Izvozvo hazvisi kuzoitika.
Vanga vari sachigaro weZanu PF mudunhu reUK vaNick Mangwana vari parunare kuUK kwakare neStudio 7. Manzwawo zvakare kubva kune mutauriri weMDCT uye vari gweta vaObert Gutu vari parunare muHarare. Vamwe vagari vechirume vekuchiredzi pasi paishe Felix Chovani vanonzi vari kugara vakakiya mikova, vamwe vachitizira kune dzimwe nzvimbo nekutya kumanikidzwa kuchecheudzwa. Nzvimbo yache Chovani ine vanhu vechishangani, uye kuchecheudzwa kwevanhurume ndeimwe yetsika dzavo inogamuchirwa pachena. Ishe Chovani vanoti avo vari kutiza vaenze mudunhu mavo vasinganzwisisi tsika dzevanhu vavo, uye vanoona sekuti kuchachoudzwa kunoitwa pavanhu vavo ndekwevanhu vese vese, vachiti hapana chekutya kana kutiza. Tanonoka Wande weStudio 7 aita hurukuru naishe Chovani.
Vamwe vanenge vasiri verudzi rwevanenge vasingotyawo chisingadii.
Kunongomanikidzwa vanhu vese here vechirume, kana kuti vari kutsvaga vanhu vorudzi rwavo kuti vaite izvozvi?
Kunongoenda vanhu verudzi rwavo, but vamwe vasiri verudzi rwedu vakangonzwa vanhu kuti vakuinda, vamwe vototiza vonokungotyawo kuti pamwe vachabatwa, but hatisi kubata vanhu.
Pano anomanikidzwa here nyangwe vakapfuura napamusha?
Chototi pamusasa pacho tenge tisingapanenge pasingabvumirwi, anosvika nemutemo nekalta yedu anosvika pamusasa haatodzoki. Saka izvi tenge tiri musango zvokuti hapana waanodarika nako.
Komaje vanhu vari kutiza chiko?
Tiri kumisha kwacho, kumisha kunoku vanhu vakangoona vana vanenge vachiinda votofunga kuti nesisi chatorwa tichaitorwa, but vana vane vazhinji vanenge vanongoenda nobuda, hapana vanomanikidzwa kuti aende.
Ko zera revanhu vanoenda ikoko kurakamira sei? Makambofamba here muchitaurira vanhu kuti vasatya vasatiza?
Vazhinji vamwe vakakuriramo vamwe vanenge vari vaenzi vanongouya, but vakakuriramo vasiri verudzi rwedu vamwe hapana nezvavavatotizi, vari mashopsi nevamwe vagara varimo.
Saka nyaya yacho haisi kunyatsonetsa hayo zvikuru mudunhu renyu? Hapana akambokovadzwa kana kuti akarohwa nenyaya yekuramba kuenda kunochekwa?
Hakuna.
VaDA vanoti chinyi nazvo?
VaDA vanongotaura izvozvo kuti musamanikidza vanhu, vazovaudza hapana munhu anomanikidzwa, uye takabuda pachena kuti kana pane munhu anenge achiti wamanikidzwa vanokwanisa kumhanara.
Pane mashoko okuti vanhu vari kumanikidzwa vazhinji vechirume vava kutiza misha vachitya kumanikidzwa kunochekwa?
Hapana munhu anomanikidzwa, chero vanhu vazhinji vanongofunga kuti kana vanhu vachinda vanofanira kuchipukupa kuzvavanhu vese izvo kana zviridzi redu tiiinongoida.
vatano kawande vachitaura naishe Chovani vekuchiredzi tavatasvika kumagumo echirongwa chedu anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyamina Chris Gande nanitungamiri Nkomo.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela kustudio 7 ngolesine mhla ka 17 ngcwabakazi 2017 ngo Chris Gande.
Lo ntungameli Nkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
We will do what is needed to ensure
that wenza konke okufunekayo okuzakwenza ukuba ajeziswe. Sikhangelele ukuthi kusiyaphela inyanga ezintathu esethonisisiwe kumbe esethathelwe amanyathelo.
Amagqwetha amela untombazana owatshaywa ngunkosikazi Grace Mugabe kwele South Africa athi unkosikazi Mugabe wazama ukumbhadala ukuze engahambisi lolu daba emthethweni laba kodwa wona athi afuna abotshwe.
That is why Botswana is a strong advocate of the International Criminal Court.
Kulokhu okuningi okwenzakalayo emhlabeni yikho njengeBotswana sisekela idale le-ICC. Mhlawumbe i-ICC kumele icabange ukuba ledale lokuthonisa amakhosikazi abomongameli ahamba echaya abantukazana.
Umongameli Ian Khama okwele Botswana uhlekisa uZulu lapho ekhuluma ngonkosikazi Grace Mugabe.
Udaba lukankosikazi Grace Mugabe soludale inkulumo phezu kwendlela yokondla abantwana.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7.
Amagqwetha amela untombazana wakwele South Africa othi watshaywa ngunkosikazi Grace Mugabe ngemva kokumthola elamadodana akhe kwenye ihotela kwele South Africa. Athi izithunywa zikankosikazi Mugabe zalanda luntombazana zizama ukumbhadala ukuze engasi loludaba emthethwandaba. Kodwa amagqwetha la angamalunga enhlanganiso ye-AfriForum athi afuna unkosikazi Mugabe abotshwe loludaba luthonisiswe emthethwandaba. Konke lokhu kwenzakala umongameli Robert Mugabe ekwele South Africa emhlanganweni weSADC. Laye unkosikazi Grace Mugabe lokhe ekhonale kwele South Africa. Kubika uBenedict Nhlapho.
Lo ngumdumo wendizamtshina yeZimbabwe uBoeing 767 ngesikhathi ifika egcikeni lendizamtshina eWaterkloof Air Force Base eSouth Africa izolo ntambama ithwele umongameli Mugabe labanye abedlula amajuma amane. Umongameli Mugabe wakhangelela ukufika kwele South Africa ngolwesihlanu esize emhlanganweni weSADC kodwa ugcine efika masinyane kuzohlenga umkakhe obhekane lokubotshwa ngamapholisa. Owesifazane kwele South Africa uGabriela Angels uvulele unkosikazi Grace Mugabe icala ngemva kokumtshaya wavuleka induma ekhanda ngesikhathi emthole labantu abakhe uRobert Jr. loBelamine ehoteleni abahlala kuyo eJohannesburg. Umama kaGabriela unkosazana Debbie Angels utshaya phansi ngentonga esithi ufuna unkosikazi Mugabe ayivalelwe ayijele ngesihluku asenze umntanakhe.
Make no mistake, I am very furious.
Ithukuthele kakhulu kakhulu. Aluba bengisenelisa ukumbamba ngezami izandla lezi unkosikazi Mugabe, ngiqedelane laye bengizakwenza lokhu. Khathesi lolu daba ngilutshiya ezandleni zamapholisa.
Kodwa ugatsha lubona ngobudlelwano beSouth Africa lamanye amazwe luthi seluthule isicelo kuhulumende weZimbabwe ukuthi unkosikazi Grace Mugabe avikelwe phansi kwesivumelwano sesiphathamandla zikahulumende ezethekelela amanye amazwe ngepasipoti edizimele uhulumende. Kodwa-ke isiphathamandla sebandla le-Democratic Alliance umnumzana Stevens Mokgalapa uthi unkosikazi Mugabe akekho phansi kwalesi sivikelo.
She got in on a normal passport.
Ungene elizweni isebenzisa ipassport esetshenziswa umuntu wonke hachi le alayo evikela abathunywe nguhulumende. Ngalokho akekho phansi kwalesi sivikelo. Bekuvele kufanele ahle abotshwe ngemva kokudala leli cala. Amapholisa aluphathe buchapha loludaba seluze ludala ingxabano phakathi kwamazwi omabili.
Kusenjalo inhlanganiso elwela amalungelo eAfriForum elegqwetha elaziwa kakhulu kwele South Africa uNumzana Herinel itshela bezindaba namhlanje ukuthi isibhalele uhulumende weSouth Africa imcebisa ukuthi akukho emthethweni ukupha unkosikazi Grace Mugabe isivikelo leso kodwa kufanele abotshwe ayemiswa emthethwandaba. Kunelutho unkosikazi Mugabe angaphiwa isivikelo bazagijima besemthethwandaba ukuyasikhipha leso sivikelo ukuze abotshwe.
We will do what is needed to ensure
that sizakwenza konke okufunekayo okuzakwenza ukuba ajeziswe. Sikhangelele ukuthi kusiyaphela inyanga ezintathu esethonisisiwe kumbe esethathelwe amanyathelo.
Sekulokwesabela ukuthi uhulumende uzakwekela unkosikazi Mugabe aphume elizweni okuzakwenza ukuthi loba esebuya abuye sisebenzisa ipassport elomvikela wabamele uhulumende okuzenza ukuthi angasabotshwa. Kodwa umphathi ntambo ogatsha lwezamapholisa uMnumzana Fikile Mbalula uthi ngeke ayendawo uhulumende aze atsho ukuthi kwenziweni ngaye.
So in this particular instance we had already put
bese kukudala siqaphile emngceleni ukuze angaphumi elizweni. Bese kukudala siqaphile emngceleni ukuze angaphumi elizweni. Sekuvaliwe emingceleni, iziphathamandla zemingceleni sezitsheliwe ukuthi angaphumi. Kanti laye akusimuntu okhombisa ukuthi uzabaleka.
I-AfriForum layo ithi izenza konke kwenelisayo ukuthi angaphumi elizweni engamiswanga emthethwandaba ngaleli cala. Kodwa nxa engaphuma, loba nini la azangena khona kuleli uzavalelwa ayethonisiswa. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Siyabonga Nhlapho. Lokhu sikudaba lunye. Umongameli Ian Khama okwele Botswana uhlekise abantu lapho ekhuluma ngonkosikazi Grace Mugabe esithi mhlawumbe sesifikile isikhathi sokuthi inhlanganiso ethonisa amacala adalwa inkokheli eye International Criminal Court ibumbe idale lamakhosikazi abomongameli abachaya abantu kazana. Intatheli zindaba eStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba eseBotswana.
Ekhuluma emhlanganweni wokulondolozwa kwelungelo loluntu obwe umele ungenelwe inkokheli yeTibet uDalai Lama lamuhla eHabron, umongameli Ian Khama uthe iBotswana inenkolo ngomsebenzi wenziwa yi-International Criminal Court i-ICC. Uqhubeke ethi kuningi okwenzakalayo emhlabeni jikelele kuhlukuluzwa abantu mahlayana, ethi mhlawumbe inhlanganiso efanele i-ICC kumele icabange ukufaka idale lamakhosikazi abongameli ahamba echaya abantu kazana.
Kule kuvi okuningi okwenzakalayo emhlabeni, yikho njengeBotswana sisekela idale le-ICC. Mhlawumbe i-ICC kumele icabange ukuba le dale lokuthonisa amakhosikazi abomongameli ahamba echaya abantu kazana.
Lokhu bekumgceke ukuthi umongameli Khama ukhuluma ebhekise kunkosikazi Grace Mugabe owetheswa umlando wokubhula kabuhlungu enye intombazana kwele South Africa ayithola ilabantu abakhe abangabafana endaweni yeSandton. Omunye weZimbabwe oseHabron olandela lolu daba uDumi Ncube uthi uma unkosikazi Mugabe watshaya lo ntombazana kulihlazo.
Njengomuntu omdala njalo futhi ungu-first lady welizwe, ungumuntu ohloniphekayo, diplomat, mboni ngathi into yenziwe nguGrace. It was shameful kuyayangisa, akwenziwa njalo nxa umuntu omdala uyakhuza abantwana kuhle. Lokhu asekwenzile nje kukhanya kuyinto eluhlazo abazwe sebunika ilizwe leZimbabwe kungasi kuyilizwe elikhokhelwa ngabantu abangelambeko.
Umhlangano kaDalai Lama lapho umongameli Khama akade ekhuluma khona ube ubanjwe ngaphansi kwesihloko esithi ubuntu ubuthu, ukhulunywa ngezenzo kanye lesiphatho esenza ubuntu. Kodwa uLama kade engekho kulo mhlangano kuthiwa kezwa kuhle, njalo ilizwe leChina litshengisele ungakuthakazeleli uhambo lolu. NginguMartin Ngwenya owendaba zeStudio 7 ngeSabron kwele Botswana.
Kunjalo nje igqwetha elilwela amalungelo oluntu uMnumzana Machobana Ncube uthi ubona angani unkosikazi Grace Mugabe uzagcina ethola ukuvikelwa phansi komthetho we-diplomatic immunity. uthi kungenzakala njalo ukuthi unkosikazi Mgabe akhulumisane lo ntombazana lo abikwa emchayile bavumelane ambhatale phandle komthethwandaba. Kubika uGibbs Dube uxoxa lo Matshobana.
Into le ye-diplomatic immunity yinto eyavunyelwana ngamazwe omhlaba nxa sikhangela i-1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations. Yona eyiUH ukuthi nxa uyisivakashi uselizweni labanikazi nxa ungathi uphambanise kulakho ukuthi uvikele ukuthi ungaboshwa. Lapha sikhangele kakhulu abantu abafana nabantu abakuma diplomatic missions esingathi ngama embassies or ama consuls, ama ministers of foreign affairs, ngoba bahamba kakhulu behlangana labanye babo emazweni atshiyeneyo bexoxisana lokhu lalokhu. Bese sikhangela also umongameli welizwe ngoba laye uyahamba efika kwamanye amazwe evakashi. So ekugcineni uzathola ukuthi kulesivumelwano ukuthi nxa omunye walezi zivakashi eselizweni elithize zingathi zenze icala zivikele ukuthi zingaboshwa. Nxa sikhangele umuntu onjengo-first lady angilaqiniso ukuthi i-South Africa yona ikubeke njani, kodwa uzathola ukuthi amazwe amaningi kulandelwa i-Vienna Convention ale esingathi umthetho esingathi thina i-Privileges and Immunities Act. So i-Privileges and Immunities Act le uzathola ukuthi i-government from time to time iyafaka i-gazette lapho elista khona abantu aba-covered by immunity.
Unkosikazi Grace Mgabe kuthiwa uhambe kwele South Africa siyakhangelwa kumbe uyahlolwa lapha alimala khona, njalo kukhanya ngazani besebenzisa i-passport ebhalwe business. Nxa kuthi kunjalo kuyamele kukhanyiswe njani nxa ukuthi befuna ukumbopha?
Le is more of a political case than a normal case. And then ama-lawyers akhe nxa esitsho ukuthi afuna ukuthi lonkazana abhadalwe ama-medical bills lama-damages angabe ethe abakhona ngenxa yokulimala kwakhe. Ngibona la usisi lo angakubona kungcono ukuthi aphume elo ukunya kuphethe esandleni.
Umnumzana Matshobana Ncube ligqwetha obekhuluma ecingweni loGibbs Dube we-Studio 7.
Oku live talk lamhla kuhlelo labesifazane asihluzeni bomama Women's Round Table sixoxa ngodaba lukankosikazi Grace Mugabe owetheswa icala lokuchaya untombazana wakwele South Africa.
Tumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhle.
Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Abebutho lakwele Melika babika ukuba bahlasele indawo zamalwa icatsha esiMoslem. Aweqembu le Al-Shabaab babulala amalunga alo ayisikhombisa ngokuphostela amabhomba besebenzisa indizamtshina zabo zebutho.
Umthethwandaba wamazwe womhlaba owe-International Criminal Court usunqume ukuba u-Ahmed Al-Faki isinodi sesimoslem sihlawule izigidi ezedlula ezintathu zamadola i-$3.2 million ngemva kokutholakala elecala lokudiliza izakhiwo ezigcinelwa khona imali.
Icala lokutshaya untombazana wakwele South Africa elethweswa unkosikazi Grace Mugabe selidale inkulumo phezu kwendlela yokondla abantwana. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele olwela ilungelo labesifazane unkosazana Victress Mathuthu endawanye lo Senator Sthembile Mlotshwa webandla le-MDCT onguye osungula lingxoxo.
Oh, ukala kandi asikhangele sibone isimilo sikamama okuthiwa ngu-First Lady welizwe ukuthi isimilo yasiqathanisa lezimilo zabanye omama abanezikhundla ezifanayo ukuthi esasisinjani and ngasiqathanisa nesimilo sikamama u-Mate uSali Mugabe uzabona ukuthi isimilo esinjani. Then ngasukhangela futhi ukuthi athathe inyanga leka August e-Women Month ukuthi azosebenzisa amandla akhe ebhidliza unkazana lo emwonela impilo yakhe. Sekungani kuthwala unkazana le yiyo lidlwangudlwangu kati abadlwangudlwangu ngabantu abakha sebemehlule lokuthi bahlale naye emzini wakhe ngoba lokhu abadingisa khona kwamanye amazwe kukhona lapha ekhaya udlalisa imali yelizwe nje esenzela khonokho ukuthi abantu abakhe bafunde khonokho asebenzile.
Nkosazana Mathuthu, wena uthini ngodaba lona?
Hey Gandhi, mina ngingathi ngiyethukile. Okokuqala nje i-reaction yami uma ngisizwa le nto ngiyethusile, bengicabanga ukuthi ngamanga until ngize ngithunyele isithombe ngomunye umuntu ukuthi mina njengomuntu lapha eSouth Africa onenhlangano ebhekele abantu besifazane, abantu abanjengomama uGrace Mugabe ngabantu esibhekele ukuthi sibukele kibo ukuthi abantu besifazane bavikeleka kanjani, asibhekele ukuthi sithole ama-advice kibo ukuthi thina njengoba silandele emuva sizame ukuthi simela besifazana sisebenza kanjani ukuthi simela besifazana. Kodwa ma kujika usuthi ma uthola sithola inkulumo ezenzakala ezinjengalezi ukuthi lo muntu wena okhangelela ukuthi kube nguye wena obonela kuye obayisibonelo kuwe eyenze le nto wena oyilwela ukuthi ingayenzakali kunyethuse kakhulu. Angikhathali ukuthi lo mntwana ubeka yenzeni, angazi nokuthi ubekamthole esenzani noma bekamthole intshontsha kumbe bemthole ebulala umuntu lo bemthole esenzani. Akukho umuntu olemvumo yokufaka omunye umuntu isandla ikakhulu lapha thina sibhize inyanga yabesimame kunalinyanga ka-August. Just last week, Women's Day, besilo mcimbi omkhulu lapha thina sibhiyozela ulanga labomama. Sisitho sithi omama bangahlukunyezwa. Sisalwa lokuthi omama bahlukunyezwa ngobaba. Asikhangelelanga ukuthi omama bephinde behlukumezane bodwa.
Yes, siphenduke kuwe Mamlotshwa. Anti esintwini kudala kwakuthi umntwana ngumntwana kungakhathalekile ukuthi ngokabani wawungamfaka isandla.
Khangela ubone ukuthi abantwana abakhe sebele minyaka emingaki ngoba nxa omunye wakhona ele minyaka engamathumi amabili lanhlanu omunye la minyaka engamathumi amabili lanye kuyatshengisa kuhle ukuthi sebeqalisile ukwazi ukuthi umuntu ongumama yinto anele sebeqalisiba nobungane obujulileyo lo muntu ongumama. So-ke akusosimanga emntwini wonke ukuthi abantwana bangako babe sebelabangane abangabantu abangomama njengalo nkazana. So-ke manje-ke pho unkazana lo abe sesithi asebe umama sesimeke asebenzise isisindo sakhe njengo-First Lady aphinde asebenzise laba abahamba naye abangobaba ukuthi avele ayethusele umntwana lwana ngendlela umntwana loyo angayaziyo and okuzamhlupha impilo yakhe yonke indlela okwenzakala ngayo. Then abe sesithi yena ulungisa uludo kuyatshengisa kuthi ukuthi umama lo uvele yena akakwazi ukuthi abantu angabaphatha njani ngoba ungazikhangele even nxa ekhuluma emhlanganweni yakhe asikhathe indaba ayekhuluma ngayo eyokudiliza omnye umama owayengumkhokheli akhulume ngendaba leyo phambi kwabantwana besikolo abangamankazana ekhuluma ngokuthi umama lo uyiqueen bee ukhangele ukuthi kutshoni kulabana abantwana kutho ukuthi ukukhokhela ukuthi umuntu ongumama ahawukele ukuthi angakhula abe ngumkhokheli akwenzakali ngoba ungakhokhela usuyahamba uchothoza izindawo zonke ngabanye omama. So engikuthoye ukuthi yena yena ngokwakhe yedwa angaze akababuthi abantu and angaze akababuthi omama and angaze akabamele omama ngoba uwenza izinto zakhe engenzi njengomama ofani nasemthetho.
Nkosazana Mathuthu, kungako singathi yiloko okuthiwa ngesilungu uluze nje ithemba kodwa yena engumuntu olungileyo?
Ezi ukuluza ithemba ngiyakubona wonke umuntu naye ithemba futhi unesikhathi lapha eluza khona kodwa okuqakathekileyo yokukhontrola. Ngabe kuthiwa ngumama oluza ithemba kusho ukuthi ngabe silezigameko eziningi ezenzekayo kakhulu sisizwa ngabantu abakho ukuthi bathaywe ngoba emalangeni nje kuye wathiwa bayenza ukuthi lokuthi bangani baphuma lapha kuma-social networks uthiwa bayenza ukuthi lokuthi ma kuyikuthi ngempela umama ole-short temper I think the medical we wanted to go back abantwana, hayi kwabasemzini. Ngoba charity begins at home. Yonke into nje izaqala la ekhaya. Ukuze usithemba yakhe siziphumele siyabonakala phandle. La ekhaya usuke wayenza. Kodwa ngoba ayikasika ayiboni senzeke ekhaya, angeke ngithi ishort temper ngoba kube ishort temper ngani silivele silaye lapha ekhaya ihistory yakho. Uyikho kwabakha abantwana kuqala.
Alo ke ngunkosazana Victress Mathuthu olwela ilungelo labesifazane ubexoxa endawonye lo Senator Sthembile Mlotshwa webandla le MDCT.
Lanxa ibhanga elikhulu lelizwe lithembise uZulu ekuqaleni kwalinyanga ukuthi lizadinda imali yohlobo lwama-bond notes engangezigidi ezingamakhulu amathathu zamadola i-$300 million emizameni yokuqeda ukusilela kwemali lokhe luqhubeka lolu dubo abantu betshona besendwendweni emabhanga. Sehlulekile ukukhulumisana losibali ukhulu we-Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangutshka ngodaba lokuthi imali ayithembisayo le seyafakwa na emkambo wemali kumbe khona izafakwa. Ukuhlaziya lolu daba sixhume incwadi kwezenotho umnumzana Rejoice Ngwenya.
Kukhanya vele awula mahluko ngoba ngilokhu ngibona amalayini elokhu ekhona emabhenki abantu abahamba emabhenki besiyadinga izimali zabo ngabazizuzi. Ngize khona u-economist uProsper Chitambara esithi yena kuthiwa kumbe i-inflation seyehla yini, kodwa yena bechasisa ngiyavumela naye ukuthi ukwehla kwe-inflation ukuthi uthi vele abantu kabanamali yokuthenga, yikho kungathi into ziyehla. So lokho kuthiwa khona wafakwa imali emsikeni i-Reserve Bank angiboni ukuthi umnceda lutho.
Iyona siyafakwa yini limali kumbe khona izafakwa?
Loba ungathi uyifake kawukusoze kukhanye ngoba nxa umuntu ade vele efuna i-$200 engaze ayizuze i-$200 yakhona uyahamba ayigcina ngkhaya. So imali yonke engenayo ngoba vele sokule deficit vele sokule godi kutho ukuthi vele sithwele nje amagabha avuzayo kawukusoze kukhanye uzayenza yini i-pronouncement ukuthi imali isingenile. Kodwa kulaba abalandelela ama-units akhona imali amanumber la akhona kodwa kabakakhulu ukuthi sebabone imali entsha, angikhole ukuthi seyangena imali yakhona.
Sesondele umpalakazi ikhefe elikhulu mpela lapho abantu abaningi ababe bedinga khona imali emabhanga. Ubona uyabe umi njani umumo ngo-December lapho?
Kuyakumimanzonzo ngoba kuzahlangana lesikhathi esane sokuthi abantu kuthiwa khona baye besebedinga inhlanyelo ngapha bona omgabe wakhona ngowe-command agriculture kutho ukuthi vele imali yakhona iyabe ivele i-on high demand. Abantu bazaqala ukuyidinga lokuyifihla kungaze kukhunywe indaba yamabhonus ngo-November, yikho lapho zaqala khona inkinga. So zabona ukuthi khona fana ngo-October vele kuzahlupha. So angiboni ukuthi vele into le bazakwanisa ukuthi bayilungisise ama-Dahe Reserve Bank.
Izisebenzi zikahulumende zona kuyini ezingakukhangelela khonapho?
Ye, izisebenzi zesihulumende bazazicila ngoba bazabatshela ukuthi imali zenu angitsho sezathina umongameli welizwe sithi yena ofuna ukunikeza imali amasosha imali enenganyani. So izisebenzi zizacilwa bazafakelwa imali yomoya kuma-akhawunti abo. Imali yakhona basuze bayisebenzise ngoba vele iyabe ziyinombo yokufuna, kodwa bona babe befuna phela ikheshi yokusebenzisa ngama-holiday. So bazacilwa ukuthi eselinikile bonus kodwa imali yakhona imali yakhona iyabe iyimoya eyamaphepha emabhanki. So vele kuzavezi ukuqili benjani u-P F ye.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi kwezenotho sixoxelaye eseHarare.
Okay, sizwe udaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Ilizwe leNorth Korea selenze kwaba lokuthobelana okumangalisayo phakathi kwelizwe leli leMelika kulandela ukulolonga kwalo kwezikhali zembubhiso esabekayo ezenuclear weapons. Uhulumende kamongameli Donald Trump ebambisana labanye amazwe usekubone kufanele ukuthi achayele phansi ngapha ekhulumisana ngokupholileyo lohulumende weNorth Korea. Ukubone njalo kufanele ukuthi kufakwe izijeziso zenotho kulelo lizwe ukwenzela ukuthi eleNorth Korea limise uhlelo lwalo lokulolonga izikhali lezi. Umnumzana Rex Tillerson unobhala wohlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana labanye amazwe olwe-State Department lalo obona ngezomvikela umnumzana Jim Mattis bathi bakubone kufanele ukuthi bathiyane lalokho okwakusenziwa ngohulumende abadlulayo ababethobeka okumangalisayo nxa besebenza udaba lweNorth Korea. Bathi okwamanje baqhuba uhlelo olubizwa ngokuthi i-strategic accountability abathi luzakwenza ukuthi eleNorth Korea liveze konke likwenzayo ekulolongeni izikhali lezi. UMattis Lo-Tillerson abalobe umbono wabo kumaphephandaba bathe uhlelo lolu lusekelwa ngohulumende abanengi abakuqela eleChina elilenotho enengi okumangalisayo kweleNorth Korea. Imelika ithi amazwe wonke kumele asebenze ngamandla wonke ukwenzela ukuthi ilizwe leNorth Korea lingasenzi izikhali zembubhiso ezenuclear weapons. Kusenjalo ilizwe leSouth Korea seliqalisile ukuzivikela ngokuzakhela uthango lokuvimba inkafu lakufa elakho ukuphoswa ngeleNorth Korea nxa kungavuka impi phakathi kwelizwe leli lelemelika.
Lolo bekuludaba oluveza umbono kahulumende welemelika.
Kwezemidlalo lamhlanje, Kawasaki ukuyaphatheka kumncintiswano we-Super Power Cup obumele uqhutshelwe eFrancistown kweleBotswana. Amaqembu ezenguqu athi ele Highlanders lele Dynamos ngemva kokuba abaqoqi balumncintiswano abe Joy Foundation bengasafakanga imali ebezithenjiswe abadlali. Kubika uJoseph Njanji.
Usuphenduke yize umncintiswano walonyaka wenkezo ye-Super Power Cup wona obekumele ungenwe ngamaqembu amane abalisa amabili awaseZimbabwe yagoqela ele Highlanders kanye lele Dynamos kanye lamabili awaseBotswana athi ale Tafiki kanye lele Mochudi Centre Chiefs. Lo mncintiswano obekumele udlalwe ngomgqibelo kweleBotswana edolobheni leFrancistown kodwa amaqembu aseZimbabwe athathe isinqumo esokuba engahambi ngemva kokuba inhlanganiso ibiqoqala imidlalo eyeJoy Foundation ingasafezanga izethembiso ezokuba lawa maqembu azathi ephakama elubhekisa ngaphesheya komfula uRamaqhwebane esephiwe imali yokubhadala abadlali abakade bezaphatheka kule midlalo. Ekhuluma lentathile izindaba edolobheni lakoBulawayo namhla emini, isiphathamandla seqembu le-Highlanders uNhlanhla Dube uthe yena lesi sinqumo basithethe ngoba bezivikela.
We want to have things sorted out as per the contractual agreement.
Sifuna ukuba izinto zihanjiswe kulandelwa izivumelwano ezalotshelwana phansi. Njalo kungalandelwa kwazo kukhomba ukuba singabhekana lezinye ingxaki phambili. Yikho kungcono ukuba sihle singasukumi sisiyakhona le ukuze sizivikele kunhlupho ebesingabhekana lazo nxa sesikhona ngale.
Isiphathamandla senhlanganiso yeJoy Foundation noJoyce Teddy wayethembise ukuba amaqembu azaphiwa imali kulamaviki amabili phambilini kokuba limidlalo iqale kweleBotswana. Njalo abadlali bonke ababezakhethwa ukuba bedlale kulo mncintiswano bebekhangelele ukuba bethole inkulungwane ezinhlanu zamapula. Akusikho kwakuqala ukuba inhlanganiso yeJoy Foundation ipheke imboza efana lale njengoba ngomnyaka ka-2012 baqoqa umncintiswano ofanayo owangenwa ngamaqembu amane akweleBotswana wona aze athola imfanelo zawo sekudlule inyanga eziyisithupha. Inhlanganiso ye-Premier Soccer League ibisidlulisele phambili imidlalo yeligi yangempelaviki yesiya kuyo obekumele idlalwe ngamaqembu lawo obekumele ayidlala kweleBotswana. Njalo iqembu le-Highlanders bekumele lemukele ele-Cholocho kuthi ele-Dynamos bekumele livakatshele ele-Haumine. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa ke singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje.
Unkosikazi Grace Mgabe ubikwa ezame ukubhadala untombazana amtshaye wamlimaza kakubi kwele South Africa ukuze engahambisi lolu daba emthethwandaba kodwa amaqwetha akhe athi afuna abotshwe.
Umongameli Ian Khama okweleBotswana uhlekise abantu lapho ekhuluma ngonkosikazi Grace Mgabe.
Kwanelo kwa lamhlanje mtwaka zomuhle olivalelisayo ngontungamili inkomo.
Lo Chris Gande silichiya ke ku Studio 7 Live Talk lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.